Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishiti hei no misoro na udzedu za nasi chishanu mbudzi 30, 2018. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa voparura urongwa wekuvakwa kweparamende itsva kuMount Hampton nemari iri kubva kuhurumende yeChina. Komisheni yavakalema Montlante iri kuongorora kupfuurwa kwevanhu muHarare nemauto musi wa1 yamavhuvhu yotarisirwa kuburitsa gwaro rayo mangwana. Studio 7 yakabatana neMedia Center yoita hurukuro nevagari veBulawayo kuRainbow Hotel nenguva dza5:30 ichipera nenguva dza7:30 manheru ano. Madzimai akaremara anoti ari kusangana nematambudziko ekutyorerwa kodzero dzavo apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 16 ekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai nevanasikana. Vachikairi vonetsikana nekuwana mafuta ekufambisa dzimotokari kunyangwe hazvo hurumende iri kuti vanhu vasavhunduke havo. Tine hurukuro nemutambi werugby ane mukurumbira Tendai Mutawarira ari kushanya muno muAmerica. Muchirongwa cheLive Talk na8pm nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 15460 ne13860 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne9875 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.